inini ndiri kugara kuBulawayo iye sekuru ndeku kusanyati sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukati wake wekucholocho nevana
mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri
vati kuti mani mani but handizivi kuti ndeipi saidi yacho chaiko chaiko but chimani mani
pari zvino mitumbi yavo yatowanikwa here uyezve iri kupi
mitumbi mimwe yacho yawanika but hanzi sekuru nemedhemu wavo vaona vatoyigwa ikoko kuti mani mani then vana vanga vari 3 but mitumbi yawanika ndeyevana 2 1 wacho vanga asati vawanika kusvika nezuro manheru
vana ava vanga vaine makore mangani
pane mudiki wacho ane I think ma 1-8 months kuzoita ane 4 years kuzoita ane 6 years ndiyo 50 yavo
kuchimani mani uku vanga vari kuita mabasa api vawanikwa vachitorwa nemvura
sekuru munhu anoita zvekuchechi saka vanotumidzwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparidza saka akaenda kuchimani mani nenyaya yekufambisa henzu ramwari vaiparidza ikoko kuchimani mani nekutuma nechechi
vanga vagara ikoko kwenguva yakareba sei
vane 4 years vachigara ikoko
saka pari zvino mhuri yenyu yakaungana kupi
vabereki vari kumusha kusanyati then isusu vacho takangogara zvedu kuBulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi kuzi kune vamwe vari kusouth africa vanofanira kuuya kunoku nenyaya iyoyi saka hatisatanyatsoziva kuti vanhu vanofanira kunanga kupi exactly exactly tiri kukondrora nevanhu vaenda kuchimani mani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi
mambonzwa here kuti hurumende iri kuti ichabatsira here panyaya iyoyi
hatina kunzwa isusu zvatanzwa ndezvokuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge ekuti vanhu vaise mufridge kuti vanirire hama dzavo chete ndizvo zvatanzwa but zvekuti ichabatsira hatina kunzwa